Takatarisana nemvura iri kunaya tayambirwa neve Civil Protection Unit kuti kuchange kune mvura yakasimba kwazvo ichakonzera maflood. Iyi mvura yechitu inokonzera maflood uyezve kuchaita imwe yechitiri ichakonzera maflood.
Ndeipi yambiro yamuri kupawo kuvagari vemuHarare vamafume nekuti tiri kunzwa kuti ndo imwe yenzvimbo dzataurwa kuti dunhu richanaya mvura yakawandisa?
Tiri kupa yambiro kune vanhu vagari vemuHarare kuti vaya vari kugara kumaareas anosiwanzosvinga mvura vange vachibva ikoko vachinotsvaga maareas ari high.
Ko vamwe vasina pekugara vamafume vasingakwanisi kuenda kumahotera kana kune dzimwe nzvimbo dzakakwirira kuti vambonopotera vangaita sei?
Vasina pekugara, tine nzvimbo dzakaiswa neCivil Protection Unit nekanzuru dzakabudikidza kubudiriro nekukuwadzana kwavanokwanisa kundogara pane matende nechikafu ikoko. Isusu sekanzuru takati kuurayiwe mombe mbiri vanhu vawanewo chokudya chine nyama paChristmas apa. VeCivil Protection Unit vane mamwe madry food havanawo avanogara vachipa vanhu. Vaende ipapo nokuti mvura iyi ichange ichiuya ine uwandu ende inogona kukanganisa ugari hwevanhu.
Pane vafa here kusvika pari zvino vamafume muHararo?
Tatorasikirwa nemwana navamwe baba panguva ino, saka tiri kutarisira kuti aiwa hatifanigwi kuramba tichirasikirwa nevanhu.
Rimwe dambudziko nderekuti vamwe vanhu vakavakira dzimba dzavo mumatoro kana kuti munonzi mawetlands muya vamafume. Zvii zviri kuitwawo nekanzuru ichishanda nehurumende kuedza kugadzirisa dambudziko iri?
Isusu tichange tichiongorora pari kugara vanhu kuti tione kuti vari kugara munenge muchiita mvura vange vachiiswa kumwe kuri nani, uyezve vanhu vachirega kupana kana kutora pavanoona panosvinga mvura nokuti vanenge vangotora nhamo, vanenge vangotora kunetseka gore negore. Asi isusu sekanzuru tichaita pese patogona napo kuti tibatsire ruzhinji rwevagari veHarare kuti nyaya iyi isavaafekta.